Ongororo yaitwa neStudio 7 kumabhanga akasiyana siyana muHarare yaratidza kuti hakuna mabhanga awana mari itsva iyi uye mabhanga mazhinji anga asina mari yekupa vanhu. Vajosa Marwira vanova momo vavamukira kubhanga vati vaswera vakamirira vaine tarisiro yekuwana mari sezvo vaivanzwa panhau kuti kuchawedzerwa mari itsva.
Mari hanzi izvi hakuna mari kumabhanga, tatsvaga kuna akaenda kubhengi kwangu asanzi hakuna mari at the moment. Asi zvikanwa zvikuyarina bvisa kuti kuyarina hanzi hatitoziyawo.
Vamarwira vati vanonyanyoshungurudzwa nekutenga mari vakati zvinganakira vanhu vakaita saivo vakakwanisa kuwana mari kumabhanga pasina muripo.
Kuda mari haifaniri kutengwa mari nepesendeji. Uzoda $10 uzotipe 40% wautsvagai $14. Hazvidi. Mari fana kuita $10 is $10.
Mumwe murume anotenga nekutengesa mari mumugwagwa aramba kudomwa nezita audzawo Studio 7 kuti anga akatarisirawo mari itsva iyi asi haana chaaona. Vavhena weRBZ vaJohn Mangudya vakazivisa kuti vachaisa mari yemabhondi yema$2 macoin pamwe nemari yemapepa iyo yanga ichitarisirwa kutanga kushanda nhasi. Mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vatiwo vanga vasati vaongorora kuti kune mabhanga angawana mari iyi vachiti RBZ ndiyo ingava neruzivo.
I haven't managed to do a round. Why don't you phone
Handa kwanisa kuita ongororo nhasi panyaya yemari. Asi mungafonere RBZ.
Nyaya yekunza mari itsva iyi iri kukonzera kusawirirana munyika, vamwe vachiti ichabatsira vanhu vari kunetsekana nemari asi vamwe vachiti kutungana kwembudzi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti maguta akawanda akaita seBulawayo, Mutare, Gweru, Masvingo, Chinoi nemamwewo kwange kusina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.